Malawi, Zimbabwe, vachino rose vachange vachiratidzira kuti ivo nyaya dzouori nenyaya dzokukokota ufumi hwenyika hwaitwa nevashomanana vari kutonga munyika munomu zvarwadza vana veZimbabwe. Saka vana veZimbabwe vachange vachiratidzira mumatunhu avo.
Mapurisa anoti kuratidzira uku hakuzoitika, uyezve youth yezanu yakadotaurawo kuti isaona kuti kuratidzira uku hakuitike. Hamuoni here sokuti apa pangazokonzera kukuvadzwa kwevanhu?
Zviripo ndechokuti kuratidzira ikodzero yomunhu. Muri kunzwa kwaimbeese namasangano akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyi. Vanotaura ivo vachiti kuratidzira ikodzero dzavanhu. Isu chatakaita ndechokuti takazivisa mapurisa pamusoro penyaya yedemonstration iyi. Magweta edu akanyore tsamba yakaenda nakorizena wedu vakazosunga vanhu Jacob Ngaruzume pachinambo chokuti vareplaye tsamba yedu yatati tavanyorera, vakabva vatsvaka kusunga vaJacob Ngaruzume tisati tapuwa reply yedu. Dai reply yedu tanga takaiwana takanzwa kuti mapurisa ndepati paanokona nanapo panyaya yokuti vanhu varatidzire magwana. Tingadai tangasiziva kuti zvinhu zvakamira zvei.
Imi munofunga kuti mungawanawo mukana wekuratidzira?
Kana ndikasaratidzira nomusiwemangwana, zvirokwazvo handingavi nomufaro mukuru. Ndini ndinenge ndiri mberi kuloka community imwe yomuharari ndichitungamirira vanhu ndiri mberi pavo kusvika taona kuti takwanisa here kupinda mutaundi. Nokuti ini ndinoda demonstration ichanopinda mutaundi mudhorobha reHarare kuti tinopa mwadhi yedu. Takatopedza kunyora mwadhi yedu yatakaadhiresa kumadifferent authorities kuti vandopiwa mwadhi iyoyo yezvichitisha muzvana izvo.
Ko nyaya yekupararira kwecovid-19 munoiona sei semi vanhu vakaronga kuratidzira?
Vanhu vedu vachachengetedza marecommendations eWorld Health Organization okuti vanhu ngavamendere social distance pakuratidzira.